Vatungamiri veDynamos nasi vaita musangano ndokubvumirana kuti Mutasa anofanira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri muPremier Soccer League. Mutungamiri weDynamos vaSolomon Sanyamandwe vati Mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake George Chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. Vasanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve Soccer Star muZimbabwe muna 2007 murape kuti ave mutevedzeri waChigove. Vateveri veDimbare vakawanda vari kufara nekudzingwa kwaMutasa, mumwe wavo vaShakeman Mahwengwa vachiti izvi zvaifanira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara, nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo, but vakatogona nekuti zvakazva kutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri weDimbare vaShepherd Mutambanengwe vanoti Mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzingwa kwatoledi Mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach, because Mutasa Platinum akatadza kuisumudza, Kiglun akatadza, Wawa dzese atadza, Dynamos akara atadza futi, saka ari kukundikana semukuta head coach. Dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu, maybe zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaTheophilus Dzisengwe vanoti Mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Sizini yake yapera akasarwa ne6 magemu chete, vodzingira munhu 6 magemu yaya, vade kungomusiyawo angopedziwo magemu ake vozozvionawo panext sizini yebhora. Bhoze angambopushawo wani zvakaramba, asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magemu ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Mutasa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints maviri chete pamusoro peNitrod iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofanira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nitrod ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane muMandava Stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 neTriangle neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.